zvekare makwana nenhasi uri wechitatu gumi guru 2019 akateerera Studio 7 nepenyo yenyaya dzekuitika muzimbabwe dzamupiwa neStudio 7 iri muwashington dc I am going to go to the Studio 7 in Washington, D.C. Mubanidzwa wenyika yekuEurope uya European Union svondo rapera wakawedza batsiro runopa mumhu yeZimbabwe nemari yemaEuro inoita mamiriyoni makumi mashanu nematatu iyo yakanzi sangano iri yakangana kubatsira mune utano pamwe nezvekudya. Sangano iri rinoti batsiro urwu ruri pasi peurongwa hwaro hwekubatsira Zimbabwe kwemakore matanhatu kubva muna 2014 kusvika muna 2020 uye runosvitsa mari yabatsirwa nayo vanhu vezimbabwe neEuropean Union pa 287 million euros. Muzinda weEuropean Union muZimbabwe watenda kuti sangano iri rakapa rumwe rubatsiro kuZimbabwe nyani mune zvechafu uye vakamboshanda sangano Rexian Care Rev Forbes Matonga vajongakaniri weStudio 7 kuti rubatsiro urwu rwauya pakanaka sezvo vanhu vakabva munyika vakatesana nedambudziko nezveutano nechikafu.
Tava kuti tiite neEuropean Union zvakanyanya nebato rwakadaro nepasana pekuti chokwadi nekuda kwedrought yaiexperienza senyika vanhu havachina zvekudya vakawanda kusakaizvi nemvura kunwa chaiyo yava kuita shoma. Saka mukaona shamwari panguva yakaoma kudaro achiunda mari imutsini wakadaro zvinoda kuti zvirumbirwe kuti atibata zvakadaro.
Tiri kuona vakaa kuti mari idzi dzichaenda kumapoka ezveutano pamwe nekuba nenyaya dzechikumuri nemacommunity vanenge vakaremerwa ndekupa mungataka kuti dai kurikwa idzi mari dzakawanda.
Zvinezvizvi sekumwa kwamugwezvikundwa ndinoraya kuti vedu rezveutano rakaremerwa zvakanyanya ende tichitarisa izvozvi zvinyaya dzaana chiremba kutaurwa dzekuana chiremba kumabasa unoona kuti kune vanhu vanenge vari kumamoti area dzakadai sema inana mudzi vana bhinga nemaitichari kunze the outer circle yeZimbabwe anenge aimirwa zvakanyanya nezveutano. Saka kune vanhu vakaona chikafu zvinobatsirawo here asi vakaendara unobva somukaona tikaiurwiachirwere chakadai neavv chirwere chinodyika zvakanyanya augokunwa mapidza eting unashawaihumba saachikafu utakei vanhu vaone vanu zvinobatsira zvakanyanyaanga sanga kuti zvozvibata vane mareira vanevaone maiiachikafu chienda unobva waona mishoane zvikunda vanhu
nesanganoro yeUDP nemasangano akamirira urongwa hwamungaudzira hero
kana taita maimeji mafudu emhando iyi humanitarian community inokodhinetwa neNDP. Saka UNDP inochichishana manje nemasano matochodzi sezvamurati ndaisenza iri kunana Christian Care ndo masanga vanenge vaachisedzana anenge achitadzirwa kuti number one vanenge vakareka zvematonderwo kwenyika masangano aya. Chechiri haana bhiukresi kanyana masanga akatogadzira izvozvo kuti kakwaanenza anomhanya ane kapasiti ende kune unyanzvi hwacho dzimotikari dzacho ane vanhu akatemwa saiwo sasoa kuti ndosaka vachisenza neUNDP andouro hwakanaka because urongwa hwakashandiswa kwemakore saya.
Nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga vari parunhare kunyadimin kuzumba ajonga kandiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reimpers confederation of Zimbabwe Dr Israel Murefu vati zvinhu zvinokunya zvakanda vashandi nyaya dzemihoro asi vamwe vatairwi vari kuedzawo nepavananapo kubatsira kuvarerutsira. Murefu vanotiwo kungodhinda imwe mari itsva sezvakaona nezuro asi garise upfumi kunyazvo zvichibatsira kuti vaone mari yekushandisa zvo iri kunetsa wani mumabhanga. Blessing Zulu Studio 7 apa Dr Murefu akatanga nekuvabvunza kuti chii chaitwe kurerutsira mushandi.
tinodika mavindi kuya mudra mwezi business director nevashandi varo vanogara pasi voonesana kuti dziri kufamba sei. Pane mukana here wekuwedzera kana mukana atipo kane nazo. Asi kana pasina mukana panogona kuti womeni akutaridza kuti unochengeta mabasa here kana kuti mokuda mari. Ini tinoona kunge kusakutenda mabusiness achidzivisa kana zvanakawo vanhu vanogona kuzoedewa mari. Asi kuzvekuwedzera mari hazvisi directive inopiwa netwo mcos. Ikambani yera ine yandati co-governance structure yayo mabro director nemacommittees anoona nekuti vanhu vopiwa mari here kana kuti kwete. Kambani inozvikwata here kana kuti kwete. Saka kambani yega inokwanisa kuita decision yayo ichiona nemari zvakaita financial situation yayo kambani iyoyo. Saka vanogona kudhiva asi kuzvisi kuita kambani akawana kuhama chaizvo kuti vatirashandi vasekuya kubara vakwate kurarama vachipanisiriza shasha. Inoitire kuti kana mufadzo kuti remana rakamira ingone kuita macommitment ari long term. Saka kambani inofanira kutarisa situation yayo yorekwanisa sustainable kuita izvozvo.
Asi mainstream nokupiwa yapemuzaniso rezvekuona makambani
zvivaro pakati makuhalawesi kana malawi zvinokukura zvirikukura vagaro kwamanza mabasa nalo vamwana vatinga ngutino vekumalawi ngosanana makara kupa vanhu vaide kuti vomuma
tiri kuona kuti rengiti iri kuda kuunza imwe mukati mevhiki maviri unoona idani
matoza aiye kuti vada kuunza mari yaita zvese kuzvikwatira ndekachinja mari kumakaritiko yako monokaziwa zvibola aaa kuzatinowani here inenge itaridze vakaemaota nawo akoi manyuwani sinaao akana mingai mazuva aritiaamboko nekuti ndizvo kuti kune matgs vanhu ari electronic format kaao ndioda kuzvikuda aie tapuda ku RPGS lantara audio Zimbabwe balance iri electronic form kuti dawe irikisa wastation kuti munhu amuna kesi akavakoda kesi inova zvinzinzi zvakanaka nokuti vanhu vari kutambudzika kesi kuenda banga vakosha kesi vakaona iri kesi kana dai ikaita imwe kala kana imwe dizaini hatizo zvakanyanya kukura kesi ikawanika zvinobatsira vamwe vanhu nokuti kune vamwe vanhu vakafanana kana nemali kana vamwe vanotengesa zvavanotengesa mutatu kune mumwe anoti tina kesi hatikuda maecokesi hatikuda swai saka
mutungamiri wesangano reemployers confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Nezuro bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica vanoti danho ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe idanho rakanaka kana hurumende ikatevedzera mitemo nemirayiro yezveupfumi hwenyika inotevedzerwa nedzimwe nyika dzese.
Ndoona sekuti inyaya yakanaka chaizvo tichitarisa dambudziko ranga ravapo rokushayikwa kwemari chero uinayo kumabhengi. Zvoita kuti nyangwe ivo vangava nayo pamaRTGS acho ari kumafoni zondoti panondotenga paonzwa kuti nhasi mishini haisi kushanda zvakanaka, sistemu dzedu dziri dhawuni, wonzwa kuti hakuna magetsi. Saka kukaita mari yokuti munhu unokwanisa kuenda mubhengi wondotora woibata maoko ake woenda wondotenga nemari iyoyo. Zvinobetsera vanhu vakawanda chaizvo vanosvika kana kureserve mishoko vavanenge vachitengesawo zvevanhu zvavo vachitengesawo chero yavo vanowana vari musha ikoko inenge ichina vanhu kukusa idaraka zvinova rakamirirwa zvizvarwa Zimbabwe kwanisata kuti mari nokuti zhinji rwacho rokuhoa mari kuti uzivukari yorudzika zvinogora zvainongoda maatisirepo chaizvo mari kudai kana yavapo inobaikwa mavo zvodzinga zvizoita kuti idatiomazvada mari yavo
mari iyisigiani ari here inflation iyi.
Mapoza avanoita kuti zvigona kutasa mufira tutupe kwezvino nokuti panobudisa mari iyi itsva iyoyi zvavo sokuti kaiti kuti mari kwenyika yamaus dora iyi for current atinonzwa yai inodhuswa kublack market kuti inenge yakufa kumabhengi nerei yeabizeto yokureserve bank. Saka kana iyo iro kunze angokwanisa kuwanikwa kumabhengi zvekare vataura kuti vachidzera zvinhu zvatengesa kuti kwenyika maexports aya zvinozoita kuti vaone iyoyo. Satsigirwa kwedhora muzimbabwe kutisadonha kudonha koko kunozoita kudzidza zvinhu zvinoenderana kuti mari yokudei yakuwanika here muzimbabwe kuti mabhizinesi mani vaya vamabhizinesi vaya vasakunetera here mari iyoyo yakachipe kumabhengi inenge yaiwa nereserve bank. Kana zvidaro zvizokwanisa kuita tengo
akarambo zvezvi vachiti mari vachine vachidini chakavimba nacho chii kuti rwenyu mari kuindwai ingibatsira kusimudza mamiriro akaita zvenyika.
Chatingavimba nacho rudo ndechokuti kakuru kuti hurumende Just bank vamanage to chavo chokuti vachakwanisa kuisa mari kunze dzi US dollar ku bank papo pane chiri chedu kuti rwendo runo kukuya kwavo kuchava kwechokwadi nokuti hurumende yedu muZimbabwe soziva kwedu zvavibiswa zvawanda tisazvivoni zvinhu zvacho zvinovimbiswa izvozvo
tasa zvakaita entry mari dze yavari kuita iyi vanenge vachiwana kupi
ndo patisana kuona kuti vanenge vachiwana kupi mari kuhistoro kwavati vachaudia zvitengeso kushe ava vana kutaura zvitengeso zvavatengesa kushezvo ndezvipi nokuti kanasa maindastri hasi kushanda maindastri yose akadonhera saka hatisi kuona kuti chavachatengesa mhiri ikoko kuti vawane mari yemuzimbabwe kuda ava nedzimbawo dzavo dzakaviga asi hatina kunge tambodzingwawomwe dzodzo
pane imwe nzira here yavade yavatora kunze kweiyi
nzira yava kuramba chitaura kana vaminista vefani ndeye kukurudzira vanhu kuti ngavadade nechinhu chavo inova ndiyo mari yomuzimbabwe kuti kana tikadada nechinhu chedu chikakwisa kwirawo uremu hwacho ndiyo danho ratiri kuona isu zvimwe zvavai zviri kuitika zvokuti vanofunga kuti mutengo wezvinhu inodzaka kana saizvi nerimwe divi rizvionese nzira iyoyo nokuti vari kukwidza kasinge yepetro nedhiziri rinova ndiro rinonyiswa kutakudza zvinhu zvichienda kumashupu kwese kwazvozotengeswa uko saka kuti ndiratsaka zvinhu zvichadzika sei nhazuro ndizuro pano petro yakakwirazve vhiki yapera yakakwirazve saka izvozvo zvichamba zvichikwidza zvinhu izvozvo
muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7 tovotarisa zvomumapepa anhasi muDaily News munyaya inoti vaEmmerson Mnangagwa neZANU PF yavo vari kuedza kukoka amai Joyce Mujuru nevamwe vaimunzi nevechikwata cheGamma Talks kuti vadzoke kuZANU PF. muDaily News mekare mapisa akambira zhinji hwevanhu kubangire mashandisiro anoita makadhi avo ekubhanga sezvo utsotsi nemakadhi aya huri kuwanda. muHerald mune nyaya pamusoro pemari itsva inonzi ichaparurwa mumasvondo maviri ari kuuya. yasvika nguva yenyu vateereri vestudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
makadiko makadiko vashamaa studio 7 nevateereri inoitwawo maititima ndiri pano vabhimuni ndoda kutaura pamusoro perume ava kuchitonga ava varume vekuchitonga ava andiziva kuti munhu chete here kana kuti kuvamwe vafunga munhu wakaziyaruka kwese kunoitwa zvinhu ari kumuteredzera. munhu anonzi kemu hati ariko here haasi kuonawo here zviri kuita mukuru izvi vanhu munotamutsura uyo mumwe atatarika iye ari ofuzirofi kubva paina uyo ndiye asi kutomboona kana chau kana chitonga aya akaramba zvake ari kuchisoja mumwe zvaita muminti zvirinani haaizombosvika pasvikaro zvine karo yaitora zvigaro nemakaro nehwaudai eomandi mupenyu here haasi kuonawo zviri kuitwa nabhururu here kuti hamungomudzorawo kuti aiwa kwata kuenda hakusiriko stadhiyamu taiziva stadhiyamu mumugomba umo muchizara kana kukangodaidzirwa kuti musangano kwaizara zvino kana muchida kuti musangano wenyuyo usafe imi vakuru dai masuduruka mubato renyu imomo muZANU PF mune vamwe vechidiki vane musoro inofunga vanogona kufunga kuti aiwa pangati dai zvino kana muchida kuti musangano uparare zvachose kuti panga pasina pashayiwe nezita remusangano sezvakaita yekuzambia kwaive UNIP asi zvine zvautombonzwa chinhu chinonzi UNIP kana muchida izvozvo rambai muchiita izvozvo nokuti ezvinezvi ya November kaaiwa tabata uno amakore mangani pane chabuda here open for business pane business rataona here kati mabhizinesi ese ari kuvhara muri kuitei varumeni ana Jonathan mwoyo vanga vari right pavaitaura kuti paakataura kuti I saved a better government than iyoyo ichokwadi nokuti iyo yatove madofu yega ega madofu asingazivi zvaari kuita nokuti kana munyika nachiremba vachichemera kuti tiri kuda mari inzwai vashandi vari kuchemera nzara taisaimuoni asi ndopamunotora ndege dzekubhururuka kubva pano paharare kuita bhuruwai munoda ndege yekuhaya hamuna kukwana vanhu imi hamuna kukwana tibvireipo ibvai pazvigaro kana musingagone kutonga ibvai siyai vana vadiki variko vana vadiki kana muchida kusiya mazita akanaka kana kuti neramangwana vanhu vazokurespektai sudurukai onai zvakaita Mugabe vanhu vakamhanya mustriti vakanovabvisa tikati Mugabe ngavaende Mugabe vakaenda asi tarisaimuone pakufa pavo pakufa kwao munhu wese neakamhanya mustreet wese akamhanya akaenda kanaenda kunovaona. Kana muchida kuti zvikunakireiwo, sudurukai ibvai mangwana vanhu tinokurevererai ndatenda.
Kwazwa kwazwa vashamara vese vestudio 7 ndotora pamusoro pemazan pefu. Mazan pefu ka, mazan pefu ka, pete muso itese vanhu vakuru. Ehe, ndatenda zva.
Masera sei vashamarari vestudio 7 ndinomuno muZimbabwe itanzwa. Singe isu ema private company ii dewa mbomira mire vapoto vachitaura navo havasi kumbokwidza kana mari dziri kungoramba dzakasitika ipapo. Mabonasi tirungonzwa masivu sevanzi anongonzwa tichakutokupai mabonasi mwedzi uno. Asi takachikumbira kubvunzoka kuni neke muZimbabwe ndiyo iri kumaprivate industry chemical industry kuti dai tibvunzira kuti kumukontractor atendire upowawo here bonasi. Tanzwa nekungoshanda chete bonasi vaberi mapemanendi vatinge tichingoona vachingopiwa mabonasi isusu macontracts hatisi kupiwa. Saka tinokumbira mutibvunzirewo veneki vemuno muZimbabwe ava kuti zvakamira sei ipapo mucontract atenderwe ropowo bonasi kana achishanda pakambani. Asi isusu ndi tinoshanda zvokuwidza production asi bonasi hatipiwa, vabedu ndo vanenge vachingopiwa chete.
Vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai mose muzita raJesu. Ndinofara kwazvo audio yangu ikaendawo pamhepo. Toto chichemo munzvimbo yemarondera pakambani inoitwa iyo yekwa Proton. Mashandiro aakuitwa ipapo hatichazi kuti kuchiri kushanda kwebasa here kana kuti ya tadzokera munguva yaSmith. Kwa kunzi munhu akwanise even kuenda na kuchimbuzi kana kunwa mvura chokunzi mvura inonwa pabreakini palanchi. Ende mutemo yaakuitwa ipapo haisina kumira zvakanaka. Saka taitikumbira kuti dai kana even hurumende yazvambonyatsongorora mutemo iwavo kuti mutemo uchiri mutemo wenyika yeZimbabwe here, yevanhu vari munyika mavo here, kana kuti pakubatwa vanhu vanoranda.
Maradi vestudio masera sei apa ndakukwazeme semunotibatira basa rakanaka. Asi ndichandanga ndichida ngokumbira nokuti ndikuzivisei kana kuti muudze vakabata matomu enyika, vakabata gurumandira renyika, vari kutambudza gurumandira renyika mazvenjewo kuti kana vachinge vakundikanawo ivo vanonzi vamunangagwa EDP, ndinokumbirisawo ezvi dei takwanisawo kumbotungamirirwa newedu atakasharudza anova ivo vanezvomuchamisa vasakandira nyika kumawere kana vasingagoni. Zvakaoma kumana nyika, takutoraramira kune dzimwe nyika setisinawo nyika vakomana. Izvezvizvi ezvi zvakaoma kutozvitaura zvinotoda bhuku.
Makadi vateereri vestudio 7 vashamarari, ini ndinoitwa Mom Prisha ndiri kuHarare. Ndinoda kungotiurawo kuti vamunangagwa vari kuona here situation iri muZimbabwe kuti haisi kukonzeresa kuti vanhu vatambure nenzara chete, asi iri kutokonzeresa kubreka kwemamarriages, kufa kwevanhu chaiko, vana vari kusara vanherera. Saka zvimwe zvinhu ngavaite vachionawo vachinzwisisa, nekuti techitotarisa vachiwo ndiwo mukuru vachabatsira nyika, but it seems kuti vari ignorant pazvinhu zvese zviri kuitika munyika. Vanhu vari kungofa day and night, hapana kana betsero yavari kuita munyika kuratidza kuti vane chido nevanhu. Zvinhu zvinoshamisa chaizvo kuti mukuru atarisiri kuti adaro, vanofanira kuchema nevanochema. Ndatenda.
Aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo mumashoko avataura. Tinoda kukumbirai kuti mutitumire mashoko enyu panhamba dzewhatsapp inoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weEthiopia vaAbiy Ahmed vanoti munyika mavo mune runyararo mushure memhirizhonga yakasiya vanhu 60 nevasere vafa uye nzvimbo dzekunamatira zhinji dzapunzwa svondo rapera. Kurwisana uku kwakatanga nemusi wechitatu mushure meumwe murwi wekodzero dzevanhu weOromo apomera hurumende yemhosva yekuda kumurwisa. Kechipiri mumasvondo maviri, vanochengetedza muganhu wenyika yeUnited States Border Patrol nezuro vakabata gonyeti rakange riine vanhu vaiedza kupinda muAmerica vasina mapepa. Vanhu 20 nevapfumbamwe kusanganisa mwana mudiki akange ari ega vakawanikwa vakavanda mudumbu megonyeti pakamiswa nemapurisa mumugwagwa uri pamuganhu weMexico nedunhu reArizona. Svondo rapera mapurisa aya akabata 30 nevaviri vakange vakavanda pasi pemabhokisi emichero. Freeman na pasi Ariguchi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. European Union inowedzera rubatsiro rwainopa Zimbabwe mune zveutano nezvekudya. Sanganero Employers Confederation of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi panyaya dzemihoro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika disen